takaita musangano nevakuru veZBC nevashandi vacho tikawirirana zvatakawirirana ipapo vashandi veZBC vakamhanya kuti vada kuona mukuru wenyika vasina kupedza matanho avanofanira kunge vakatora nekuti inyaya yatinoti isusu muchirungu malabor issues. Malabor issues shuwangaenda kuna president kunotsvabeki napresident vanofanira kunge vakataura nebhodhi ravo, vakataura nachief executive wavo, vakauya kwatiri isusu kunini tiri kuzotaura naminista wangu. Zvino havana kunge vazviita zvese izvozvo ndokubva vajamba kuti vanotida kunoona president. Ende kunoona president kwacho unonyora here? Vanoonekwa president nesocial media, kuita tsamba musocial media ndokuona president ivoko. I think apa vashandi veZBC vakapota zvavakaita izvi. Handifungi kuti vada kuona president, pane zvimwe zvavari kuda zvinhu zvekuona president.
Asi kavashandi honorable Paradza vari kuti vane nguva vachichema chema kusvika vazozvitora danho iroro rekuti mutungamiri wenyika apindire.
Havana kunge vapedza matanho zvandataura kuti vangada vakaita matanho ese kusvika kwatiri kusvika kuna minista. Zvino havana kuita izvozvo.
Totarisawo imwe nyaya. Pane mumwe mutori wenhau vamangudya vari kupomera ivo vamwe vezanupf muHarare mumhosva yekuvarova. Inyaya yasvika munzeve dzebazi renyu here?
Isati tati taindwa nyaya iyoyo, haisati yatombosvika kwatiri. Isu chatinokurudzira ndechekuti vese vemapato, ingave mapato api anoita nezvematongero enyika, havafanirwe kurova vatori venhau. Asi vatori venhau vachowo vanofanira kubudisa makadhi avo kuti ini ndiri mutori wenhau, ndinonzi mingi. Ndokumbirawo kuti musandiharasa ndiri ndikuita basa rangu pano. Asi zvino pane vamwe vatori venhau vanobva vaita fanika kutoenda pamberi pemapolitical parties, vatinoti muchirungu those who are embedded in political parties. It becomes a problem. Zvinozobata rinozoita dambudziko kwekuti vanhu vanozoti aitoi ndopi uyu ari kuita izvi, mutori wenhau here kana kuti asi mutori wenhau? Saka ndo dambudziko ratiri kuwana muno munyika iroro.
Asi ka vaparadza ndokuisa ka mutemo maoko kunenge kuitwa nevezvematongerwo enyika vakarova munhu chero zvake nyangwe ari mutori wenhau asina kadhi kana webato rinopikisa, handiti vanofanira kumuendesa munhu kumapurisa here kwete kupedzisira vorovana rovana?
Iyo nyaya mokuta vatiziva kuti pachii chakaitika. Saka kuti ndinge ndichitaura ndine ruzivo panyaya yacho handina, nekuti haisati yasvika kwatiri. Ende kana munhu uchinge warohwa unoenda kumapurisa,